Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoti mari iri kushayikwa munyika nepamusana pekuti haisi kuendeswa kumabhanga uye mari iri kuburitswawo munyika nenzira dzisiridzo. Banga iri ratiwo rine urongwa hwekuti pave nemamwe mabond notes anosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi, kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi ndechekuti foreign currency inofanira kunzi tichwage nemaso matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva ku gold, inobva kutobacco, cotton neplatinum nezvakadaro zvese. Ndo vanhu vose vemabusinessmen vese vagoshanda kuti vaunze foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga, zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhenga. Uchinga watengesa zvinhu zvako secompany sebusinessman unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mwese mari mubhank kuita kuti mari icirculate musystem. Iko zvino pane zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kuiswa mumabhank.
Asi mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebert Saurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimisi hatisi kuendesa mari kumabhanga, nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kuti uzonoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendese mari mumabhengi, uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa, izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond, ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika, vachiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vachiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga. Vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chiri kuenderera mberi muHarare, hurumende ichikurudzirwa kuti ipedze dambudziko rekubiwa kwepfungwa dzevanyori vemabhuku, kupedza uori munyaya dzekutengesa mabhuku zvisiri pamutemo, kuitira kuti mabhuku abhadhare vose vane chekuita nekunyorwa, kudhindwa pamwe nekutengeswa kwawo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vanodhinda vanotengesa mabhuku pamwe nevadzidzisi vari kuirana kuti hurumende haina kupedza dambudziko rekudhindiswa nekutengeswa kwemabhuku zvisiri pamutemo. Munyora nemukurumbira Musaemorezimunya anoti uhuri hwakanyanyisa munyika zvekuti mapurisa nevezvematongerwo enyika vanodhindisa mabhuku zvisiri pamutemo. Zimunya anoti vanhu vanoonekwa vachitengesa mabhuku zvisiri pamutemo vanenge vatumwa nevakuru vemapurisa nekumapazi ehurumende.
Ndosaka zvakanzi iwe usadini usadene kana uri munyori ukashunguruzwa waona bhuku rako mumugwagwa usava dene vanhu vaivaya, nokuti unozoona mumakwenzi umu kana kuti makona mumabhilding munobuda mandimba ndimba unokanganisiwa chose. Mufunge zvikaonekwa kuti vamwe vanobva kumaministri, vamwe vanotori mashefu mabato emusangano, vanowana kuti pane mukana wokuita mari nekuba mabhuku avaridzi vachifotokopa vachiprinta vaenda vachitengesa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF vaBlasio Tafirei vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti mapurisa nevezvematongerwo enyika ndivo vevamwe vari kuita basa rekudhindisa mabhuku zvisiri pamutemo.
Apa panoda political will yevanoni fosa mutemo kuti chotengeswa mustreet ndechipi chisingatengeswi mustreet ndechipi. Tine lawlessness ndo yave nhamo yedu. Tine vanhu vari kuwana maresources mamaterials anenge abiwa handiti zvikuru magovernment employees vari kuba bond paper regovernment, voba photocopy yegovernment, voba ink yegovernment, voba time yegovernment nemaparathetos vofotokopa bhuku. Saka roita mari ibhuku iroro, haana kumboita cost munhu uyu.
Zimunya anoti zvikoro ndizvo zviri pamberi mukutyora mutemo wekudhindiswa mabhuku zvisiri pamutemo.
Minista akafamba mumugwagwa achi aine maziso masvinu anozviona zvichi, asi akanzi toita sei kuno, vanotumira mawarning kuzvikoro, maheadmaster vari kungofotokopa, vari kutengesa futi vapedza kufotokopa. Hanzi tinoda kuti mari yedu yekufotokopa idzoke.
Vatafirei vanoti kunyange vakaendesa vanhu vakawanda kumatare edzimhosva nemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvishanu, hapana chakabuda kumatare sezvo vachinzi vabhadhare mari yefaindi inosvika madhora makumi maviri chete. Vachivhura musika wemabhuku nhasi, gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vemuzvikoro vanofanirwa kushanda vasingatyore mutemo wemabhuku.
Dzidzisi vakuru nevashandi vanoshanda muzvikoro vachiita basa rokutenga material yokupa vana kuti vange vachishanda nayo, zvinokosha kuti vashande nezvunhu zviri pamurau. Katiwo zvakare dzidziso yokuti zvunhu zvinowanikwa mukoto zvisi pamurau.
Vanotengesa mabhuku vanoti mabhuku ava haasi kutengwa sezvo vakawanda vave kutenga mabhuku pamikoto. Musika wemabhuku wavhurwa kuruzhinji rwevanhu nhasi uye uchange wakavhurwa kusvika nemugovera. Mangwana rinenge riri zuva rekuratidza mabhuku kuvanhu uye kusangana kwevaverengi vemabhuku nevanyori. Gore rino musika wemabhuku uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Making the Book Pay. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vatatu vekuBritain vanozvidaidza kuti Three Musketeers nasi vawanikwa vaine mhosva yekuronga kuita zvougandanga vachirwisa mapurisa emunyika iyi. Dare redzimhosva remuLondon rawana Nawid Ali ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, Kobeib Hussein ane makore makumi maviri nemashanu na Mohiba Rahman ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa. Vaine mhosva yekugadzirira kuita zveugandanga mushure mekutonga kwavo uko kwaimboitwa muchiwande pane dzimwe nguva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi nezvebhiri remutemo uri kurongwa kudzikwa uyo uchaderedza uwandu hwevanhu vanopinda vachizogara munyika iyi zviri pamutemo. Mukutanga kwegore rino, masenata maviri anoti vaTom Cotton navaDavid Perdue vakaparura mutemo unogona kudimbura uwandu hwevanhu vanopinda vachigara kubva pamamiriyoni mamwe chete kuenda pamazana mashanu ezviuru pagore roga roga. Bato reANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Vachitaura nevatori venhau nemusi wemuvhuro, munyori mukuru webato reANC vaGwede Mantashe vanonzi vakati bato ravo rakabuda nechisungo chekuti zvarwa zvemuSouth Africa hazvingarambi zvichitorerwa mabasa nezvekunze. Bato iri rinonzi richazeya zvakare nyaya yekutorwa kwemabasa nevekunze iyi kumusangano waro mukuru uchaitwa muna zvita gore rino, uko kunotarisirwa kuti urongwa hwekuti pave nemutemo wakadai hunogona kupasiswa zvisina dambudziko. Kana mutemo uyu ukabudirira, zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogona kurasikirwa nemabasa zvikuru mumakambani anoita zvekuvaka, zvekubika, zvekudya pamwe nemumapurazi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vanoti havazivi kuti chiri kukurudzirwa neANC chitsva chii apa, sezvo pagara paina mutemo nechekare wekuti makambani anosungirwa kupinza vekunze vangani mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhwu hationi chitsva pahuri. Mutemo womuno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanova zvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uriko. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi, hatinyatsonzwisisa ipopo, asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini, kunge kubatira pabazi rakadetepa remupangara munzira kuyera murwizi. Hurumende yeANC ine matambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana, unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunenge uchiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba. Ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa, mhosva hizi yako iwe mhosva ndeyani, ndiye ninge asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi, zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore adarika mashoma shomaya inotaridza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda, asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Asizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongwere kana auya osvikopinda mumba yomomo oti maamangu, pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned asina anogaramo, akangogara vanhu voti izvo isi tiri kurara pazvi apa tichirohwa nechando tichiyaiwa nemvura kuti kanogara zvedu apa pakanaka woenda avo unogara wopiwa mhosva mhosva ndeyeivo varidzi vemabuilding vari kuregera mabuilding avo akangodaro asina kuokupai opesi raatorwa nevanotora avo.
Kweiwo makambani emusouth africa ari kuteerawo here iwo mutemo wekota system iwe?
Iye zvino izvi zvaakutoita zvichioma kuti makambani atore vanhu vasiri masouth africans nekuti kana munhu asina mapepers vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi. Mabhengi acho kuti uvhire bhengi akaunda haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambanizi mazhinji ari kuzviteedzera izvozvo zvekuteedzera kota system. Pandaverenga ripoti vari kutaura kuti maresitorendi vari kusevhwa nemaforeiners. Asi ini handioni chinotadzisa masouth africans kuenda kumaresitorendi vachinotsvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemaresitorendi ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana wemuno musouth africa chii. Ichocho ndo chinoda kunanzirirwa neANC.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvave kudzokera kumusha mushure mekupedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Nhasi taita rombo rakanaka muno mastudios edu tatsikwa nevamwe vanga vari muchirongwa ichochi, Dr. Edgar Munatsi, vanovaiwo mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Tinokutambira nemufaro, mukoma Edgar.
Tinotenda.
Tinawo zvakare mukoma Obed Masaraure, mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. VaMasaraure, makadi?
Tiripo makadi mukoma Zulu, wakwazoi vatereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Regai tange nemi, Dr. Munatsi. Chirongwa chakusvika kwamvura yacheka makumbo. Mukatudzo kuti zvii zvamakadzidza zvamunodawo kuti kana madzokera kumusha uku munonogoverana nevamwe?
Ndingati ini ndanga ndichidzidza nezvekutangwa kwemabhizimisi kwandanga ndiri kunonzi kuUniversity of Iowa. And takadzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mabhizimisi emuno muAmerica abudirire zvatisiri kuita kumusha. Saka ndinovimba kuti zvese zvatakadzidza izvi tichakwanisa kunobatana nevamwe vechidiki vezera redu tichigara pasi tichiti izvi ndo zvatakaona zvinoitwawo nevamwe kuti mabhizinisi avo abudirire nekuti nyika yavo ienderere mberi. Uyezve vatakasangana navo kuno tichanamba tichitaura navo tichipanana mazano kuti izvi ndo zvatikuda kuti tiite tibatsirewo kuti mabhizimisi ekumusha kwedu abudirire, vana vedu venyika yeZimbabwe vagobudirira.
Touya kwamuri vaMasarauri, tobvunza mubvunzo mumwe chete, manga muchiiteiwo uye zvii zvamadzidzo?
Ndinotenda ndatichinyanyotarisa nyaya yedzidzo, ndo yandatichinyanyotarisa nezvayo. Takanyanyodzidza zvakawanda panyaya yemaumbiro edzidzo, tichitarisa nyaya yeupfumi hungaiswe kudzidzo nekuti upfumi hwacho hungawanikwe sei. Tikadzidza zvakanyanya panyaya yekuumba karikulamu kuti makarikulamu angagadzirwe sei achienderana nezvinodiwa munzvimbo imomo. Tikadzidzawo zvakawanda nenyaya yekuti kana mane zvinoda kudzidziswa zvingapiwe sei kuvanhu, munga yatingati method of instruction, vana vangapiwe sei kuti vakwanise kunge vachizvibata zvakanyanyisa. Kasvikazve pakudzidza zvakanyanyisa panyayawo yatingati culture yemuAmerica tichitarisa nenyaya yedzidzo nemaumbiro avanoita upfumi hwavo.
Dr. Munatsi, vamwe vangada kuziva kuti Dr. Munatsi ndichiremba vataura nyaya apa yekuti vanga vakuita zvemabhizimisi, zviri kufamba sei?
Pakuita kwechirongwa ichi vanenge vachidzidza zvavo zvemabhizimisi, asi tinopuwa mukana wekuti tifambe tichionawo dzimwe nzvimbo dzatinofunga kuti zvinokwanisa kubatsira vana. Saka even kumuzvipatara chaiko ini ndaifarirawo kuenda ikoko nekuti ndiro basa rangu randinoita. Takafambawo tikaonawo kuti hurumende yemuno inobatsira sei zvizvarwa zvayo pakuti vakanaenda kuchipatara vanowana zvinhu zvinodiwa zvese zviriko, vachiwanawo machiremba ariko, machiremba anomufaro anokwanisa kubatsira varwere. Saka takaona zvinhu zvakawanda, takafunda zvakawanda zvekuti tinovimba kuti fundo yatakawana kuno ichabatsirawo kuti tikwanise kuita kuti isusu hurumende yeduwo tivataurire kuti izvi ndizvo zvatinoona zvinoshandiswa nevamwe zvinoitwa kuti vana venyika yedu vawane rubatsiro muzvipatara.
Todzoka kwamuri vaMasaraure, vamwe vanoti zvirongwa zvakadai kana zvangopera zvapera, hapana chinozoitika
chinooneka imi muri kuronga kuita sei kuti mudzidzisanewo nevamwe pane zvamadzidza zvacho kana madzokera kumusha.
Tine urongo hwakasimba hunosanganisira kubatana nevamwe vari kuno vatakatonyorerana navo zvibvumirano zvemushandira pamwe chete vakawanda vari muno muAmerica. Tine urongo hwekutotanga pamwe chete navo kunodzidzisa zvose zvandakadzidza pamavhiki matanhatu apfuura, tichidzidzisa vamwe vandinoshanda navo maticha 35,000 atinomirira atinoshanda navo tichizoti vazotorwawo izvozvo vachinosheya nevamwe vavo. Tine basa rakawanda ratatomirira. Ndinofara tatogadzira urongwa hwatanyora pasi yandingati inove action plan yatagadzira tichibatsirwa nemamendo atatinawo kuno yekuti utungamiriri hwatichazonopa pamakore mashanu anotevera uchange wakamira sei.
Todzoka kwamuri Dr. Munatsi, pane urongwa here wekuti munge muchitaurawo nevamwe vari muhurumende kuti izvi ndo zvandinenge ndadzidza Zimbabwe ingabatsirikanawo pakuti tisingatarise chete kudyidzana kwamunozoita nevamwe vatingati vamunoshanda nawo, ko iyo hurumende yacho pane zvimwe zvamungade kuzogoverana nawo?
Urongwa hutoripo hwehurumende. Izvozvi ndiri kuno ndakasangana nevamwewo vaiita zvekurapwa kwevana vanozvarwa vakaremara makumbo anonzi club foot. Tikatonyorera kumusha ndikatotaura nevari muhurumende kuti urongwawo urongwa wakanaka ende vari kuno vanogona kutipawo zvinhu izvi kuti batsire vana vedu. Saka urongwa huripo, tichataura zvakawanda zvimwe zvatakadzidza kuno zvatoda kuti hurumende yedu izive kuti ndizvo zviri kuitwawo nevamwe. Tinoona kuti zvese zvimwe zvacho hazvigoni kushanda hazvo kwatiri, asi tichasarudzawo zvatinoona kuti zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tikazvishandisa tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure naDr. Munatsi nekuti tsika pano pamastudio zedu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mubatanidzwa uri kuumbwa vakaita saamai Joyce Mujuru, uye vamwe vari kuda kukukidza vakazvimirira vanosanganisira muzvare Fadzai Mahere namuzvare Vimba Ishe Musvaburi. Vabiti vati izvi zvikasaitika zvinonetsa kukunda bato reZANUPF musarudzo. Vatiwo sezvo zvimwe zvigaro zvichiwanikwa neuwandu hwemavhoti kana kuti proportional representation, vari kupinda musarudzo vakazvimirira voga vanogona kupa kuti zvigaro zvivanopikisa zviite zvishoma zvikuru muSenate. Nemusi wemugovera mapato manomwe kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa navawash mencube, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe vari kutarisirwa kuudza nyika yeZimbabwe kuZimbabwe Grounds muHarare kuti vave kuzoita mushandira pamwe wekukwikidza musarudzo vakabatana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vabiti.
Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inocheiwa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon Patiri Pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee ma talks ekuti mapolitical parties aya abatane. But kune madiscussions wo ari kuitika akangoti one day mamwe ana na Mai Mujuru mamwe ana na Vatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti Vatsvangirai, vaMai Mujuru, vaDumiso Dabengwa, vaWash Mencube, vaLove More Maduku, vaSimba Makoni, vaDzikiti, vaMbira nesu vePDP nevamwe vanosanganisira naJacob Ngaribvume naivo veZimFest, NPP, dai zvangoti tibatane. Because mukatarisa history nini, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorerai kugore ra 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na President Mwai Kibaki yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa muzee Daniel Arap Moi. Ndokudzorerai zvakare gore ra 1991 pakadefeatwa UNIP yekuZambia ya President Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana Mumusangano wainzi MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamiru wanavachiluba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tukunzuko wangoti pane mapato manomwe chete anenga fambira mberi ne ndima. Pachi nenguwa ere kuti vamwe waya, vamwe vacho, vasipo, parizino. Vakwanise unge vachita urana nemu.
Nguva iripo mukoma. Nguva iyo tofana kutsvaga. Ndodzoka futi zvakare kuelection yeKenya ye2002. Naki yakafomwa in August of 2002. Election ichiitwa muna December of 2002.
Mutungamiri webato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Mauto anonzi akaonekwa nezuro achirova mapurisa eZimbabwe Republic Police. Kurwisana uku kunonzi kwakatanga apo mumwe mupurisa akakanda maspikes pasi pemota yemasoja, zvinova zvakatsamwisa masoja akabva atanga kufamba achirova mapurisa uye vachirwisana nevanhu muna First Street muHarare. Zviri kunzi kurwisana uku kwakasiya mapurisa matanhatu akuvadzwa zvekuendeswa kuchipatara. Nyaya iye inonziwo yakurukurwa mudare reparamende nhasi. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Tavita Kumalo nengo yeparamende inomirira Bulawayo East.
Tabvunza minista Sekeramai kuti chii chaitika uyewo zvorei kuti mapurisa anobva mabhareki opinda mukati mevanhu otanga kurova vanhu vasina mhosva vasiri ivo vakakanda maspikes vachirova nemapurisa. Minista atiudza kuti iye ada kuongorora nyaya yacho angasati ainzwisisa mushe akaongorora achauya neufakazi kuparamende yatinoti ministerial statement kuti atiudza kuti chii chakaitika uyewo guru ministri yake ichaitei kuti zvinhu zvakadaro zvisadzokorora.
Saka nhasi muparamende mataura nenyaya iyi masiyira pakuti kudii?
Tasiyira pekuti minista ati iye ada kuti anoongorora anozodzoka muparamende neministerial statement achitiudza kuti chii chakaitika, kupi, rini, nani, ndiani arovani, zvese izvozvo. Saka ndivo zvatakamira. Asi taedza kuti bongo ministerial statement tukiona, asi mapepa nawo aburitsa mashoko iwawo zvichireva kuti ichokwadi. Akati akatsika-tsika akati hongo azvinzwa mapepa but anofanira kutanga aongorora.
Saka muparamende imomo hapana zvimwe zvamamboudzwa here pamusoro penyaya iyi kunze kwokuti vachadzoka vozokutaurirai zvakakwana?
Aiwa, tamboedza chaizvo kupusha, tikamboedza kudini kudini haatsika madziro ende angatindandama semunhu wokuti haasi kuda kutaura nyaya yacho. Chokwadi chiripo ndechekuti chokwadi vari vanochiziva asi vari kuedza kuti vabike nyaya yacho kuitira kuti painozosvika kuparamende inenge dhasi rinenge rasekla. Saka inenge isiri nyaya isisina basa.
Pamaendanyi kubasa nhasi muguta mamakanyararamo kupfuura zvane zuro?
Aiwa, nhasi makanyarara ati asi tanga takutoona mifananidzo yevanhu vaizvifambira varohwa. Saka ndiwo pane nyunyuto yedu kuti sezvo kwavarohwa vanhu vangachizvifambira zvorevei izvozvo.
Muzvare Tavita Kumalo vanomirira Bulawayo East mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yapa mutongo wayo pamutambo weDynamos nechapungu uyo wakagumira panzira nemhaka yekudonha kwakaita gedhe. Dynamos yainge yakatungamira 4-0 uye mutambo uyu wanzi utangire pawakasiyirwa. Mune mumwe mutambo wenhabvu watambwa nhasi, Caps United yarwa 3-1 neChicken Inn. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, nasi tiri kutarisa mitemo inobata vekunze iri kuda kudzikwa muSouth Africa nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko arikusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekwa ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka2 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sivuze uminista uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo lapho amasosha abechaya amapolisa labantu kazana bebachayela ukuthi omunye wamasosha kutange ujikilwe amasayikhi ngamapolisa.
Udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasosha eHarare izolo lungene edale lephalamende namuhla. Amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela ukuthi udlakela lolu lubangelwe yini.
Kuye sesabisa njalo ukuthi kathi njengoba wona amapolisa eyiwo abantu esibathembileyo ukuthi nxa zingatshaywa sibalekela kubo. Khathesi-ke njengoba sebetshaywa bona bebaleka besiya ezinkambeni zabo bezivalela phakathi, kusho yini ukuthi nxa lathi singatshaywa kasini lapho sizabalekela khona?
UZulu weHarare yena wamukele ngembono etshiyeneyo ukutshaywa kwamapolisa ngamasosha izolo lokhu. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi uhulumende oza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lama-bond notes emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokutshaywa kwamapolisa eHarare ngamasosha izolo lungene edale lephalamende namuhla lapho amalunga alelidale abuzisise khona umphathintambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramayi ukuthi kuyini okubangele udlakela lolu. Ukufuthelana phakathi kwamasosha lamapolisa kubikwa kuqalise ngemva kokuba amapolisa epontshise imota yelinye isosha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule kakhulu amasosha aseqoqana angena edolobheni leHarare emanengi abhaxabula amapolisa kakubi. Ephendula imibuzo yamalunga edale ngalolu daba, uSekeramayi uthe laye ukhathazekile ngesehlakalo lesi. Uthembise ukuthi uzalucwayisisa lolu daba aphenduke lempendulo edale. Umsakazo weStudio 7 utshelwe ukuthi kulamapolisa ayisithupha alimeleyo. Namhla khona amasosha ake abonakala equma edolobheni eliqembu. Kodwa akucacanga ukuthi ebezihambela nje kumbe ebejonge olunye udlakela. Isikhulumeli sebutho umnumzana Alpheus Makotore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Sixoxele umeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Tabitha Khumalo.
Sivuze uminista uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo lapho amasosha abechaya amapolisa labantu kazana bebachayela ukuthi omunye wamasotsha kutange ujikelwe amaspikes ngamapolisa bampontshisela amavire emota bathe sebephenduka bangene babhula nethi ngobani ikakhulu amapolisa kodwa bagcine bechaya labantu kazana nje abahambi nayo. So minister kesi mbuza loo mbuzo wasazisa ukuthi yena njengominister usazama ukuthi acwayisise ukuthi kwenzakaleni kubangelwe yini uzaphenduka edalela eParliament esele ministerial statement ukuthi azise uzulu waseZimbabwe ukuthi kwenzakaleni kubangelwe kuyini njalo kuzakwenzwani ukuthi sivikele ukuthi uzulu angaphongi ukutshaywa nje umuntu nje angonakalela umuntu oyedwa sokungena sezonela
yena usekera mayi umphathi ntambo ube khanya ekhathazekile yini njengani amalunga edali ngalolu daba.
Ya ukhanye ekhathazekile njalo waswela lokuthi angasiphendula athini ubexhamanda ukuthi aphendule sazama ukuthi simfuqe ukuthi aphendule ngoba iZimbabwe yonke nomhlaba wonke jikelele bakuzwile abanye bakubonile wathi hayi uqakathekile yena yini bengakakucwayisisi yebonaye angabe kuzwile kodwa yena kumele baqale bacwayisise babone ukuthi kwenzakele yini uma kwenzakele kubangelwe yini uma kubangelwe yini kwenziweni ukuthi kulungiswe.
Sizwa kuthiwa likhulume njalo ngodaba lukankosikazi Grace Mgabe, ungasichasisela okuningi.
U-Vice President wethu ubaba uNelson Chamisa ubuze u-Vice President ubaba uMnangagwa ngodaba lokuthi uGrace ubonakale eralini yezanu-PF ekhuluma ngodaba lokuthi kudinga umuntu ozathatha isikhundla sikaMgabe njalo wachothoza ubaba uMnangagwa laba bekhona kurali ebachothoza. So ubaba uChamisa wasebuzisisa ukuthi amagama akhitshwe nguGrace Mgabe uthini ngawo. Baba uMnangagwa wasukuma wazisa idale leParliament leZimbabwe jikelele ukuthi yena lolu daba lwakhulunywa ibandla kukhulunywa eralini akulani lokusebenza kukahulumente.
UNkosazana Tabitha Khumalo ngumeli webulawayo East edale leParliament njalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Kunjalo nje uZulu weHarare seveze imbono etshiyeneyo phezu kodaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lolu. Kubika uMavis Gama.
Abakubutho laba iningi labo kungakohlangothi lwemilitary police babikwa betheleke izolo kusihlwa bezonde beganunwabo kumgwaqo uRobert Mugabe baqala ukubhaxabula ngemvubu ingqe ipolisa elitholakale kule ndawo. Iningi lamapholisa la kuyilawayana acathamela abemichova kanye labachayela izimota bebamisa ngendlela yokubaphosela amaspike. Umnumzana Nqaba uTonkala ngomunye wabekade besedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala. Unkala yena uthi uyakujabulela okwenziwe kula mapholisa esola ukusebenzisa kwabo insimbi zamaspike.
Amasotsha kuright benze khona ukuthi into vele azimanga kuhle. Into okwenza ukuthi amasotsha benze so ukuthi into azimanga kuhle. Ngabe into ziright ngaba kunje so. Lapha sebetshengisa ukuthi labo ukukhalaza kwabo labo ukuthi batshengisa ukuthi labo basola into ezenzakalayo.
Wengeza unkala ethi okunye kwakhona kukhomba ukuthi kuhlanganisa okunengi okubalisa udaba lokungathembeki kwawo amapholisa.
Yabona phela amasotsha abazonda kungu amapholisa azuza imali bona bazuza imali. Amapholisa yiyo corruption issue.
Kodwa isikhulumeli ebandleni lePeople's Democratic Party esigabeni seHarare umnumzana Thamsa Nqakhumalo upha umbono owehlukileyo.
Indaba yokubethana kwamapholisa lamasotsha iyethusa kakhulu. Ngoba itshengisela ukuthi lapha elizweni kakula mbuso womthetho. Amasotsha ayakwanisa la ukuthatha umthetho ofake ezandleni zawo. Njalo kuyesabisa kakhulu nxa singabona inhlangothi zikahulumende ezifanele kuba yizo ezigcina umthetho nxa sezitshayana zona ngokwazo sezitshengisa ukungahloniphi umthetho. Kanti pho siza kwenza njani thina abantu? Ukutshoni lokhu nxa ipolisa elizatshaya isotsha.
Ukubethwa kwamapolisa ngabakubutho uKhumalo ethi kutsho kuba uZulu akavikelekanga kakhulukazi wamabandla aphikisayo.
Nxa isotsha siyatshaya ipolisa kanti pho ekhethweni liza kuthini kimi owamabandla aphikisayo? Nakusesabisa kakhulu ukuthi kuya ngaphi lokho.
njalo kuya sasabisa njalo ukuthi kanti njengoba wona amapolisa eyo abantu esibathembileyo ukuthi nxa zingachayo sibalekela kubo khathesi ke njengoba sebechaya bona bebaleka besiya ezinkampeni zabo bezivalela phakathi ngisho yini ukuthi nxa lathi singachayo kasele lapho sizabalekela khona.
Amapolisa abikwa esabalale elubhekise enkambeni yawo eHarare Central Police Station lapho afike azivalela khona ebalekela ulaka lwabakubutho bona bekade besenza ukuwazingela. Ekuqaleni uzuleke wabaleka ecabanga ukuba kuyibo abekade beqondwe ngabakubutho laba wasenanzelela ukuba ulaka beluqondiswe kwabasesipholiseni lokho obekusenziwa ngabakubutho. Lokhu kungasi kwakuqala amapolisa ephindisela lapho omunye wabo ethe wathwaliswa nzima bese beqophana lalolu hlangothi ukuphindisela. Sekukaningi bekwenza kunhlangothi ezehlukeneyo ukubalisa abemichova abaphila ngokuthengisa la kulezo ndawo lapho kuyiwa jajulwa khona okufana lama night club. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutsika uthi uhulumende uzadinda imali engangezigidi ezingamakhulu amathathu i-$300 million yohlobo lwama-bond notes emizameni yokwehlisa udubo lokusilela kwemali elizweni. Embikweni wemithe monetary policy awethule eHarare namuhla, uMangutsika uthe baphakathi kokukhulumisana lebhanga le-Afrexim Bank lona elilesivumelwano sokuncedisa uhulumende weZimbabwe kudaba lwemali yama-bond notes. Uphinde wasola abamabhizimusi esithi yibo ababangela ukusilela kwemali elizweni ngoba besala ukuyifaka emabhanga. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lethule ama-bond notes angena kuzigidi ezingamakhulu amabili i-$200 million nyakenye ngenjongo yokwehlisa ukusilela kwemali kodwa lokhe luqhubeka lolu dubo. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi ubona i-$300 million le iphathisana ekwehliseni ukusilela kwemali.
Udubo lwemali asoze luphele ngoba okwenza ukuthi imali iswelakale ayisikho ukuthi akula mali kodwa imali ingena kwezinye izindawo ezingafanelanga imali iye khona. Abantu kabafaki imali yebank babethe khona i-Exim Bank leyana eyakuqala i-$200 million yakuqala yana izasebenza ngakusehlula i-$200 million ukuthi ube le-circulation yemali okweza kwenza ukuthi isebenze kungangena i-$300 million kuyini ngoba nxa umuntu ese-Roodepoort ethwele i-$3,000 ama-bond notes kungangena amanye ayi-$300 million uyabo ithwele i-$6,000 akuntshintshi ukugaya imali zimpahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe i-export le-industry lokwakathi esukuprinta imali sesibuyela kuhlanda le-hyperinflation.
Ngezinye indlela ingaphuma i-$300 million le singabona ukusilela kwemali kusiba nganeno okwesikhathi esifitshane kodwa lubuye luphenduke ngoba izasheshe inyamalale leyo mali.
Yikho phela okwakusenzwa ngugono ukuthi nxa imali ihlupha uyadinda eyinye. So i-Monetary Policy Committee ekhona kababe leqiniso ukuthi okwenza ukuthi yona le imali evele ikhona kungathi ingazuzakali ebhenki ngoba abantu gabala thando lokufaka izimali zabo ebhenki ngoba iyahlupha ukuphuma. So ama-policies akhona athi ukuthi loba ingazi ibuye i-$1 billion bazathatha vele imali yakhona bayephumisa abase-park station abase-Roodepoort osiphatheleni. Ama-policies akhona imali iyenzwa yi-industry le-export kayenzwa ngokudinda.
Kukhona okunye okumqoka okuzwileyo mhlawumbe ovumelana lakho kumbe ongavumelani lakho na okwethulwe nguMangutsika?
Hayi, okuningi akhona vele angivumelani lakho ngoba mina vele ngithi mina nxa engasakhangelisisanga into yokuthi i-industry ivuke. UChinamasa nguye wakhuluma wathi yena i-industry fanele ivuswe. So nxa kungavuswanga i-industry, nxa abantu abanezimali ezingaphandle kwelizwe i-foreign direct investment ingekho, loba ungaze udinde imali iyabe lokhu iphuma ngoba seyizasetshenziswa ukudinga i-foreign currency emsikeni omnyama.
umnumzana Rejoice Ngwenya ucobungula ezenotho sixoxela eseHarare. Ugatsha olubona ngezokudla kumanyano we-United Nations olwe-Food and Agriculture Organization lubize umhlangano wesiphangiphangi kwele-South Africa obuthanise amazwe angezansi kwezwekazi le-Africa angamalunga enhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-avian influenza enkukhwini oqalele eZimbabwe. Abasebenzela inhlanganiso eziphathisa uZulu besabela ukuthi lokhu kuzabangela ukusilela kokudla kulumhlubulo. Awuphelelanga eZimbabwe kuphela lomkhuhlane, kodwa usabalale emazweni ambalwa okugoqela eleSouth Africa leleDRC. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethu lwelibandla le-ANC elakwele South Africa elithi sokumele kuphungulwe inani labantu bokuza abaqhatshwa kulelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla wazise ngomthetho afuna ukuwethula okufaka imigoqo yokwehlisa inani labantu bakwamanye amazwe abaphiwa ingwalo zokubavumela ukuhlala lokusebenza eMelika. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alexander Mate osehlala kwele Namibia.
Uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukubana bethiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngamaprofessionals, kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally, singahlangana siyavinyelelana siyazwanana sikhuluma indimi ezijiyeneyo zeZimbabwe sishona lesiNdebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle. So uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana, kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official. Yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye, ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngiyikuvota, abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe, abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha. Uyabona into ezinjalo uma kusenza, but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota, into ezinjalo.
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia, ungathini nxa uqathanisa le ekhaya? Ingconywana na?
Ingconywana kwelinye icele it's not good at all. Ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola. Ngikhangele ama-professionals, ngikhangele even abantu abathengisa ezitaladini laba. Uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela. Kuyafana ukuthi ikande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo so ubungqonana bangkhona bungapi.
Zona izizalwane zeNamibia ziphatha njani izizalwane zeZimbabwe? Ungathi zilochuku na kumbe ngabantu abalesineke?
Abantu beNamibia ngokubona kwami ngabantu abakahle ngokwabo ukwamukela abantu beZimbabwe. Sokusiya ngokuthi uliphi icele yeNamibia. Kodwa uyabona iNamibia ilokhisa khula. Iyakhula inhle it's developing kodwa uyabona labo abakuthakazelela ukuthi abantu abangama foreigners bephethe imisebenzi yabo
bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho
bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into enke ngakutshela ngayo ukubana izimuli mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke yabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sithatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe uya lokhu kuthi ukuthi kabe kungumasilalisane.
Umnumzana Alexander Matei sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia obekhuluma ecingweni ekhona le eNamibia lo Chris Kande we Studio 7. Namhlanje njengayizolo sibele thuba lokwethekelelwa kuma studios ethu ngomunye wabaze kuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship uLauren Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Madube.
Ngiyabonga.
Ve kunjani kulolu hlelo?
Hayi leli belilithuba elihle. Ngithole ukubana ngifunde ikakhulu from indlela abayenza khona abasebenza ngakhona lapha eAmerica but not just ukusebenza kwabo abakwenza lapha eAmerica on their businesses but ngithole ithuba lokubana ngihlale lamanye ama entrepreneurs 24 of them from different countries in Africa and ngithole ukubana ufunda okuningi kibo ngoba sebekwenze kakhulu sebekwenze isikhathi eside and thina ama situations ethu aphose efanani kakhulu.
Mhm. Yikupho kumqoka obuyele la kweZimbabwe okufundile ukuza kunceda kubhizimosi lakho.
Okay. Akuningi kakhulu. I hope silesikhathi.
Isikhathi sikho akusipho kumqoko okubili.
Okay. Mina as an entrepreneur, a very young entrepreneur, engufundileyo ukuthi khona isikhathi sikhona. And we have to grab it. Kumele si lapho sisithola khona isikhathi ubana sizame izinto ezintsha. Kumele sikwenze ikakhulu ngikhuluma laba abatsha abalingana lami ukubana lingaphelelwa. Ziningi izinto elingazenza. Go out there are a lot of resources. Think creatively. Into zingisifunde kakhulu. Take risks. Ngoba awusoze uthole ithuba elizakuya izokuqoqodela adinge amathuba and kuzalunga.
Mhm. EZimbabwe khona ngamafeature emadu uyenzani nizwa ukuthi awule enkampani ugcina inyosi ungasichazela nje ngamafeature wenzani kahle kahle.
Okay. Mina I'm into agro processing. So kule zinto ezithile ngizenzayo. Oqala ngiya producer ama dried fruits. Wona ngiwa producer ngisebenzisa i-solar. So I use ama solar dryers ukubana produce la ama fruits si add i value and njalo sisenza khonoko sikwa preserve ukubana itholakale isikhathi eside. Njalo ngiyagcina inyosi I produce uluju. Ye mina ngi rana ama company amabili iAdlos Fruits yona engayi foundayo ekhanyela kakhulu ngoku processor ama fruits then le can do engayi formalo mkhululi ncube lapho esi produce processor kona ama tamatisi, and then we have I ama combined projects ama projects fana like ukugcina inyosi.
Mhm, isikhathi so silomona madu, siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla ngaphenduka ekhaya.
Ngiyabonga.
Lo ke nguLauren Dube silayela pa kuma studios ngomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship obaluqiba ke lamhlanje ekhaya baphindela kusasa. Lwehlupa udaba lokuzondwa kwabantu kwe uxolo sihlobo zami, izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwanda kwenani labantu beZimbabwe abadala amacala kulelo lizwe, ngoba lokho sokukhipha isigcono sokusipha isigcono kuye wonke umuntu ovela ekhaya. Kuliviki amapolisa akhande abeZimbabwe besebenzisa obabhemi ukudonsa imota entshontshiweyo bechaphalayo emfuleni. Asizweni uBenedict Nhlapo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa asabelwenise limpompo athe ngqwa lezigelekeqa zeZimbabwe ebesebenzisa amadonki amane ukuchaphisa echebechebeni lomfula ulimpompo imoda yohlobo lweMercedes-Benz ebitshontshwe kwele South Africa. Lamasela athe bona amapolisa acela enyaweni abaleka angena eZimbabwe. Amapolisa athi ngesesithathu lesisehlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwezamapolisa lusanda kubika ukuthi kubotshwe isizalwane seZimbabwe eMalaysia ngodaba lokuyenga intombazana kwele South Africa ukuthi ize eMalaysia kumncintiswano wamaqhathanzipho, kanti ubebizelwa ukuthi azofakwa ebhizimisini lezocansi. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi inhlanganiso yabo le emela izalwane zeZimbabwe ezintweni eziningi ikhathazeke kakhulu ngenani lamacala adalwa ngabeZimbabwe kwele South Africa.
Eqinisweni, ubusela lokuganga kukhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Okuqakathekileyo okumele sikwenze yikubiza umhlangano eGoli esingathi thina yi-crime summit ukuthi sike sikhulume sikhuzane ngendaba yobugebengu le esikhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe eSouth Africa.
Ngomnyaka ophelileyo kudlengulwe abesifazane ababili, omkabo baphoselwa edamu bafa. Kwakwetshwa abeZimbabwe ababili lowakwele South Africa oyedwa ngalelo cala. Emalokishini afana labo Hillbrow, Beria ne-Uvel, lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi abantu besaba lokukhuluma kubo makhalekhukhwini babo ngenxa yokubharha kwamasela okwaziwa ngabaningi ukuthi izalwane zeZimbabwe. Akunyanga ngaka umphathintambo ogatsha lwezamapholisa ememezele ezweni lonke ukuthi amacala alolunya ukubulawa kwabantu lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu adalwa ngabeZimbabwe ababaleke esotsheni. Limkhuba yabeZimbabwe abadala amacala kwele South Africa isicasule kakhulu iningi lezalwane zeZimbabwe ezithi sekusenza labo abamsulwa bakhangelwe njengezigangi ezidala amacala. Isalwa seZimbabwe umnumzana Big Foster Nkomose uthi inye kuphela indlela yokuqeda lobugangi.
Abantu nje abaphula umthetho ababotshwe bavalelwe emajele, lokho kuba into ozikhethela yona wena. Ababoshi umthetho awenzi umsebenzi wabo, abafake nje jele bahlukana nento eziningi. Umthetho awusebenze umuntu ma ewonile qumthetho ephula umthetho akabotshwe.
Mnumzana Mabhena uxwayisa abakwele South Africa ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abayizigangi.
Kodwa phela akutsho ukuthi nxa bekhona abagangayo phakathi kwethu sokusitsho ukuthi sonke siyisigebenge. Silabantu izalwane zaseZimbabwe ezisebenza kuhle ezingagangiyo. Bakhona abanye bethu abaphethe amakhampani amakhulu eSouth Africa, abanye bazisebenzele ama-restaurant, abanye bangamatitsha. Bayasebenza abantu, le mali abayiholayo yimali abambeyisebenzele.
UMabhena ukhuthaza abadala ekhaya ukuthi bengabambi ngamandla abantwababo abaseGoli ukuthi bathuthuke njengabantwana babomakhelwana, ngoba lokho kungabenza bagcine sebentshontsha. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye sihlobo zami, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Utaba lokubhaxabulwa kwamapolisa ngamasotsha eHarare izolo lungene etali lepharlamente namuhla. Amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramayi ngalolu daba. Uhulumende uthuza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lwama-bond notes. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.